Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimo Washington DC Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kukadzi 26 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Wega mchujo unungai na chadi yake so azume ino kutijo ume ulugara mkakita na utupangu ulugara kumbaya kwa intinge chadi lakore kutu uri mchujo uri mchujo jori moku zumi za mchunga mashopi imamu
dare rema kurukota roronga kutengesera mauto ne mapurisa chikafu ne mtengo wakadirira kumakamba kwa wawom
ukawana urumende ichiti ya kungotasa mauto chete kana kuti yakungotarisa vati chete zvinhu zvisina kunyatsa kupachimiro chakanaka kunenge kutya kuti kungangoita kuu kana kuti kungangoita chii
asi vanopikisa vanoti hurumende iri kuvhunduka chati kwatara chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reWuhan kuChina kwarura chirwere checoronavirus chotaura neStudio 7 nezvematambudziko avakatarisana navo Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare remakurukota nhasi rabuda nechisungo chekuti mauto nemapurisa vapiwe mukana wekutenga zvinhu zvine mutengo wakaderera muzvitoro zviri mumakamba avo. Hurumende inoti yaumbawo homwe yekuti vashandi vayo vakwanise kukwereta mari nemutero uri pasi pasi. Vamwe vanopikisa nevanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti zviri pachena kuti hurumende iri kutya kupidigurwa nemauto zvakaitwa vaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa.
Izvi zvabuda zvichitaurwa negurukota refinance. Iyi nyaya yabuda nokutarisa kuona kuti masivu sevhenzi atingati vanoshandira hurumende nyaya dzekuti vari kuneseka zvikuru kuwana zvatingati chikwereke chikwereke zvavanotora kuti vagotutsira mari yavo zvinenge zvisakwana kuti mhuri dzavo dzifambe dzigare zvakanaka naizvozvo zvakakosha kutarisa kuti vanhu ava havangobirwi nevari pamusika mutema saka naizvozvo nyaya yabuda negurukota refinance yekuona kuti paitika inonzi mutual savings fund civil service mutual savings fund iyi fund yekuona kuti maemployees egovernment ese oita kamari kavo inzira imwe yekuti vanhu vasevhi kana waisa mari yako imomo wochionawo kuti unogona kunotora chikwereti chikwereti chinenge chine mutengo wakaderera saka zvakadarozvo iyi kana vari memba yeiyo yandataura civil service mutual service fund zvoreva kuti zvinove nyore kuti vatorowo chikwereti vachiita zvavanga vachii kana kuti unotenga within that cantonment vaanenge vari mumasoja imomo kana mapurisa kana murume wega wega musoja unenge aine kadhi rake so hazvino ino kutizvo une unogara mukati kana kuti pamwe urugara kumba yako irikunze kadhi rakore kuti uri musoja uri mupurisa ndoo rinokubvumidza kutenga kumashopu imamo izvi zviri kushandwa pamwe chetepo nemasilo shops ari kuisirwa munhu wese nekuti yes tinoziva kuti vese macivil servic vese vari kushupikawo vari kutambirawo mari dzisina kuvakwanira
ko vamwe mai mutsvangwa vanoti izvi zvinenge zviri kuitwa nekuti hurumende iri kutya kuti mauto anogona kuzopidigura hurumende nekuoma kwaita zvinhu zvaakungoitirwa mauto vamwe vachinetseka
vanhu havangarambi zvikuku munhu ane pfungwa anongopfunga asi kuti hazvina kutanga kuitwa muzimbabwe chete zvekuti hanzi mashoja anonzi agadzirwa imba apiwa pekugara yapuhwa kana hospitari chaiyo kana kuti vapuhwa makiriniki ezva pavanogara vapuhwa mashop zvinhu zvinoitwa all over the world.
Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo muteedzeri wemunyori anoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika mubato remdc vari seneta vadouglas Monzora.
Takagara tichitaura kuti maconditions evashandi vehurumende vese haana kumira zvakanaka, kusanganisira mauto, mapurisa nevazhinji vanoshanda muhurumende. Asi chinhu chikuru ndechekuti havazi ivo vega. Kune nyaya yematicha, kune manesi, kune madokta, kune matechnicians, kune mageneral hand anoshanda muhurumende. Pochizoti kune vanhu vasingashandi muhurumende, vasingatoshandi zvachose, vane urombo ihwohwo. Saka kana tichiti isusu taakugadzirira mauto chete, ndinoona senge zvisina kunyatsa kumira zvakanaka. Ngatigadzirirei mwana wese weZimbabwe. Kune vanhu vasingatoshandi munyika muno vari kunonga svosve nemuromo. Kumaruzevha kwatinobva uku vanhu vari kutambura zvikuru, nyika yedu yapinda urombo. Chiri kukanganisa hurumende ndechekuti inongotarisa chete kuti taakupa masoja kana kuti taakupa mapurisa, izvozvo kurwisanisa masoja nevana veZimbabwe. Mwana weZimbabwe wese ari kutambura.
Saka semaonerenyu poitwa sei apa?
Saka kana kuchinzi kwaakuitwa subsidy yefood, zvichireva kuti kuderedzwa kwemitengo, hurumende ichizobhadhara zvimwe, ngazviitirwe munhu wese. Vari kumapurazi vakapiwa minda waya waya, hakuna chiriko chakabuda. Komandi gore rino haina kumbopa vanhu zvinhu. Saka munhu wese weZimbabwe ngaaonekwe, munhu wese murombo ngaaonekwe, kwete kuti totarisa one department chete. Izvozvo zviri wrong.
Chingava chikonzero chei chaizvo chingapa kuti hurumende ide kutanga kutarisa ivo vechiuta?
Kunenge kutya mauto acho. Ukaona hurumende ichiti yakungotarisa mauto chete kana kuti yakungotarisa vapi chete, zvinhu zvisina kunyatsa kupa chimiro chakanaka. Kunenge kutya kuti kungangoita kuu kana kuti kungangoita chii. Asi chikuru chiripo ndechekuti vana veZimbabwe vari kutambura, ende vari kutambura vese. MuZimbabwe muno mune vanhu 13 million. Pa 13 million ndingatoti more than half kana kuti 9 million vanhu vari kutotambura zvikuru.
Muteedzeri wemunyore anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato remdc vari seneta vadouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Kanzura weZANUPF muChinoyi vavosta mashevedzanwa nevamwe vavo vapfumbamwe vatongerwa kugara mujeri kwemakore mana nemhosva yekurova mupurisa nemusoja avo vaida kuvasunga vachitengesa mari mumugwagwa zvisiri pamutemo. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo nhasi, mutongi weDare muChinoyi vatapiwa bhanda. Vanoti vamashevedzanwa nevamwe vavo vanoti vaDesire Mwarukira, vaFelix Gonesi, vaNjabulo Ndlovu, vaGreater Nyarukokora, vaSimbarashe Tafumanei, vaKudza Naisamel, vaMelus Ndlovu pamwe navaBlessing Nyango, avo vanga vakatarisana nemhosva mbiri yekurova mupurisa nemusoja uye yekuramba kusungwa, vabatwa nemhosva mbiri idzi. Vabva vatongerwa kugara mujeri kwemakore mana. Asi mutongi azobvisa mwedzi mitanhatu pamhosva imwe neimwe, zvichireva kuti vachanopika makore matatu chete. Musoja nemupurisa vekurohwa ava vanonzi vainge vaenda kunosunga vanhu vanotengesa mari pamukoto panzvimbo inozivikanwa nekuti 24 hour. Zvinonzi hurumende yainge yaparura urongwa hwekushandisa mauto ekudivi revasori kana kuti military intelligence nemapurisa kusunga vanhu vaitengesa mari pamukoto ava. Asi gweta revamwe vasungwa ava, vatunga mirai chamusa, vanoti vachakwikwidza mutongo uyu kudarire pamusoro.
Hapana zvatikaita nemutongo, asi zvatinoita isu magweta, tinoshada nekutumwa. Client yedu yatiudza kuti tipfuure mberi tiende kudarire High Court. Tinoita appeal, yatinozi appeal pachirungu, against both the conviction nesentence yacho. Tofuura mberi nekuti hatinogutsikana nechi nemutongo. Ndozvatova nekaindi izvo. Saka chaa, tipfuura mberi tirikugadzira mukubasa, yekuti tiende kudarire pamusoro.
Sezvo vamashevedzanwa vakabatwa nemhosva uye vari kanzura vachamutsa vanoti izvi zvave kureva kuti munzvimbo yavo mave kutofanirwa kuitwa sarudzo dzeby election.
Then in terms of marus awadira haufani kuva une criminal record. Now you don't have a record. Then you listen to what the candidate said. Then kutova by election. Saka tivanoita nechekutika akanga apiwa. Problem ya apiwa kuna kodi yakasani apiwa kusiri kodi. Apiwa kuna kodi hai sustained conviction automatically. Andika. But apiwa kusiri kodi it sustains the decision which is apiwa that is. Saka he stayed convicted until the apiwa is prosecuted with the High Court.
Mutemo sarudzo unoti kana kanzura akatongerwa mwedzi inodarika mitatu anobva amira kumirira wadzi poitwa sarudzo dzemabhai election. Asi mukuru weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vaAusten Ndlovu mudunhu reMashonaland West vanoti hapana zvavanoita pari zvino kunze kwekunge vaziviswa nemukuru wekanzuru.
Nenda uyu atove ane imwe code of conduct yakumubata macho. Designed in that it becomes a vacancy. Totonyorerwa kuno kuti therefore we declare the casual the vacancy casually the vacancy. Saka you can declare it kuja kuna TC.
Nengo yeMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa ichigara muward 11 vatendai musonza vati vanotambira mutongo uyu uye unoratidza kuti ZANU-PF inoda zvezvibhakera.
Zvabuditsa izvo pachena kuti vari violent havaseMDC alliance ndevezanu-PF nekuti mutongo wakuhoyo une chekuita nekurova masecurity officers nehurumende vachifumushure mekuita basa ravo.
Asi vezanu-PF vanoti veMDC vanotambira mitongo yematare kana isiri kuvasungirira chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Poita kusawirirana pakati pevagari vemasvingo nekanzuru yavo zvichitevera kuburitswa kwemashoko ekuti kanzuru yakumbomira kuita mamwe mabasa akakosha mudhorobha iri nekuti yave nemavhiki matatu ichishaya mafuta edhiziri ekufambisa dzimotokari. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Chizeviso ichi chakaitwa namabharani wedhorobha iri Engineer Edward Mukaratirwa nezuro. Kanzuri ichambomisa kutakurwa kwemarara, kufambisa kwenhakura varwere kana kuti ambulance pamwe nemotokari inodzima moto uye kuendesa vashandi vayo kunogadzira masuweji nemapaipi emvura anenge adhuuka mudzimba.
Tava tingati semasvingo City Council tava nevhiki dzinokwanisa nhatu tichizama kutsvaga diesel market tichirishaiwa. Saka izvi zvaita kuti atingati maminimum stock levels edu aya azoita run out. Saka ige zvinezvi tanga tasvika pachinhano chokuti chero even kuti tikwanise kupa mota dzedu dzinosenga marara kana mota dzedu dzinodzima moto kana maambulance edu fuel yemhando yediesel tanga tisisina. Asi kuti zvazvinoreva ndezvekuti kana tikashayiwa fuel market, zvazvinoreva ndezvekuti macritical services akaita sekutakurwa kwemarara, akaita sekuatenda masuwa blockages, akaita sekuatenda maaccident scenes, akaita also sekutakura varwere nemaambulance edu zvinenge zvava compromised.
Mashoko aya agamuchiwa nekunyunyuta nevagari vachiti kana kanzuro yadai zvinoreva kuti yakoniwa basa uye zvinogona kukonzera kupararira kwezvirwere mudhorobha ragara rine dambudziko remvura. Mugari wemumusha wemustaf quad 2 vaRichard Munyene vanoti kanzuro inenge yaisa upenyu hwevagari parumana nzombe nekuti zvirwere zvakawanda zvinogona kupararira.
Edani ngatori munjodzi yezvirwere zvakasiyana siyana nokuda kwetina yatinenge taugara tinayo muZimbabwe zvekusina kuti mvura tinotosangana nezvirwere zvana cholera vana typhoid saka tiitori mudambudziko risingaiti saka kanzuro ngaione zvekuita nguva iripo.
Mumwe mugari wekurujeko vamaxwell zenda vanoti kana kanzuro yamira kuita zvose izvi zvinoreva kuti yavharwa nekudaro vakuru vayo nevashandi vanofanira kumira basa nokuti vakonewa
zvazvinoreva ndezvekuti ari kutaura kuti marezidend ambomiri kubhadhara mari yemabhills zvese ndozvoti tiroparaanzu nekuti kana vachiti havana imwe alternative yekuti vatakure marara kana kuti vapa padhuka kana kuti mvura yaita zvakati zvakati ndavabvari kana kuti zaina iyo the whole council ndozvinoratidza kuti havatadza padministe ndavarege kuti zviri kuitwa kuHarare ndozvatinoita kunonoo Harare nemasungo zvakatosiyana we separate entities but they are all council.
Resangano rinomirira vagari remasungo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vanoti kanzuro haifaniri kusvika pakushayisisa mazano ekuwana zvikwanisiro zvebasa nekudaro inofanira kuita musangano nevagari kuti ipiwe pfungwa dzekukunda dambudziko iri.
Vanoratidza kuti vakundikana nekuita basa rekanzuro rekuita zvinoda vagari zvavatinobhadharira mari sevagari.
Meya weguta remasvingo vacolin maboke vati dambudziko iri riri kuvashungurudza asi vari pakati pekukumbira hurumende kuti ipe makanzuru dhiziri kubva kukambani yenyika yenoxim kuti vasamire muzviteshi zvemafuta izvo zviri kunetsekawo.
Fuel iriwo basa guru rinoita kuti service delivery ifambe taachitongokumbira kugovernment kuti tidzokere kumasure zvataiita kare zvekuti government yaitipa fuel direct ichibva kunoxim zvisingazvaiva zvichitipa kuti tiwane fuel panguva yataifa inofanira kuti tiiwane iko zvino dambudziko rataiva naro kuti tinondomirira pamafilling stations ende tine chipuwa riri limited saka service delivery inenge ichiaffectika saka tinongokumbirawo kuna kucentral government kunyanyanya kuministry yedu parent ministry kuti tigadzirisirewo nyaya yekuti malocal authorities atorere kunoxim fuel.
Vamaboke vatiwo magaraji ane mafuta ekufambisa dzimotokari ari kutengesa nechikero chemari yepamukoto uye kanzuro haibvumirwe nekutenga kumagaraji aya. Vaenderera mberi vachiti magaraji avanotenderwa nemutemo kutenga mafuta aya ave nemavhiki akawanda asina. Vatiwo vachaedza kusimudza nyaya yekugungano remakanzuro reEbony Councils of Zimbabwe kuti vaone kuti vangaite sei sezvo makanzuro ose asangana nedambudziko iri. Gurukota rinoona nezvematunhu munyika vajulai mwoyo vati vange vari mumusangano pavabatwa kuti vatipe pfungwa dzavo padambudziko iri riri kusangana nemaguta akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175 ne9825 kilohertz manheru ega ega nenguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelife talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vazivisa kuti vachaita musangano nevatori venhau manheru ano pamusoro pechirwere checoronavirus icho charura pasi rose uye musangano uyu uchapindwa nevamiriri veboka rinoona nezvezvirwere reUnited States Center for Disease Control. VaTrump vachiropodzawo masangano enhau nemaburitsiro aari kuita nyaya yechirwere ichi. Mumwe mutambi wegymnastics wekuSouth Africa Kathleen Rosenkrantz ari kutarisira menduru yegoridhe nemumwe mubairo anoti ari kuda kuisa mutambo uyu pamusoro-soro munyika yake. Nengo dzebato rema Democrats dziri kuda kukukidza musarudzo wemutungamiri wenyika muAmerica nezuro dzakashora zvikuru mumwe ari kutungamirira musarudzo dzebato rawo vaBernie Sanders mugakava rakaitwa usiku vachiti vaSanders avo vanozviti vanorwira utongo wejekerere vanokundwa musarudzo navaTrump vachamirira bato rema Republicans. Sarudzo dzemuAmerica dzemutungamiri wenyika dzichaitwa munambudzi. Vaimbova mutungamiri wenyika yeEgypt vaHosni Mubarak varadzikwa nhasi kumarinda ekuHole Police uko kwavakagara munguva yavo yose yekutonga kusvika pavakazoshaya. VaMubarak avo vachemwa pachuto vakashaya nezuro nemusi wechipiri mune chimwe chipatara chiri muCairo kutaguru renyika iyi. Mutumbi wavo uyo wanga wakatakurwa nemauto uye boksi ravo ranga rakaiswa flag kana kuti flag yenyika yavo vaendeswa kumosque uko kwaitwa minamato vasati vaenda kunoradzikwa. VaMubarak vakazobviswa pachigaro muna 2011 mushure mekuratidzira kwakasimba kwemazuva gumi nemasere kwainge kwaitwa nevanhu vanogara munyika yavo. Kuti tizeye nezverufu rwavo uye kuradzikwa kwavo, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaCharles Mutasa.
Tingangoti izvi zvinoratidza dambudziko rine vatungamiriri vazhinji vari muAfrica. Ndoona sokuti muno muZimbabwe takaitawo dambudziko ravaMugabe kuvigwa kwavo pachingoitwa makakatanwa kusvika vazovigwa kumusha vasingavigwi kuHeroes. ZvavaMubarak zviri kuenderana nokuti mabudiro avakazoita pachigaro nekusava neukama hwakanaka nehurumende yakatevera mushure mavo. Izvozvo zvaita kuti vazongowana ruremekedzo rwechiuto vasingawani remekedzo yenyika yose yavaifanira kunge vachiwana tichitarisa nguva yavakanga vari kutungamirira Egypt.
Izvii zvamungataurawo pamusoro peutongo hwavo tinoziva hedu kunzi hafaanaka.
Ichokwadi kuti vaiva nedambudziko zvikuru sei nevanorwira kodzero dzavanhu nevaida kuti nyika inge ichitongwa neutongi hwechekerera. Saka izvozvo zvakaita kuti upenyu hweruzhinji huome. Vaingonakirwa nekutonga kwavo vanga vari vaya vanga vachityidzana navo kana kuti vaiva musangano mupati yavaitungamirira. Saka izvozvo zvaita kuti nyika yakatozoti kubva kwavo vazhinji vakapembera. Saka izvozvo zvinobvisa kukosha kweugamba kana kuti utungamiriri hwavo muEgypt.
Pane zvidzidzo here zvingadzidzwawo nevamwe vatungamiri vachiripo muAfrica pamabatirwo aitwawo rufu rwavaMubarak?
Hongu zviripo pakuti chidzidzo chikuru ndechekuti mhedzisiro inokosha kupfuura kutanga kana kuti zvinhu zvingaitwa pakati apa. Saka vatungamiriri vazhinji vemuAfrica vanofanira kutsvakawo kuti vasiyewo rekodhi yakanaka kana kuti vave nezvinotaurwa kupfupurirwa zvakanaka nevanhu vavo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaCharles Mutasa vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reWuhan muChina muzuva reBlessing Chirima vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kwavari sezvo zvekudya nezvimwe zvekushandisa zvave kudhura uye ivo nevamwe vachiri vakavharirwa mudzimba dzavo senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Chirwere ichi chinonzi chakatangira muguta iri uye mune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzidza muguta iri zvinofungidzirwa kuti zvinodarika mazana matatu ni makumi mashanu. Kuzia nisho nya iyi, Marvelous Mchanga nyauye we Studio 7, abata Muzware Chirima kuchitinzwe zizere.
Kuchaina nduku gara kuuan, pahube University of Technology, muuan chemche. Zinu wazombo chinji, kubapaka nko changa lockdown, tukutono juzi, kuita we, chikafu chetagu tengira pashkoro. Endi changa chiri kuuya tijingo tengo uzaganaka, nima same prizes. But you find kuti, iko zino manjika, chikafu chaku dura. Ma prizes are quit. Marianda nchida pamwezi, kuti nditenge grosser rank every month. I think the October Mario twice or thrice, kuti ndikwanse kuwana chikafu chinondi raramisa kwe ma.
Tipo onorondo yekuti wakasvika sei ikoko kwa uri tichiona kuti chirwere chekorona chakatangira ikoko kuwani kwa muri.
Inini ndakauya kuno kuwani 2016. Ndandiri kudzidza pachikoro pandiri panapa paube University of Technology ndanchita economics and trade ndindakabva ndapedza musi wa 9 January ndopandaka graduate tichangopedza kugraduata vanhu vakawanda vakutogadzirira kuya kumba vamwe vanga vatosimuka vatoenda kumba bati vamwe tatichiri muno muchina ndopa zvakabva zvanyanya kuita serious ma airports akabva avharwa iko zvino hapana kana ma plane ari kufamba chero ma train haukwanisi kuenda kana kupi especially wese isusu titori kuwana kwacho hapana kwaunokwanisa kuenda the only thing kwanza kuita kungogara uri mumba nekudya nekurara chero patinobuda chinotenga chikafu panze unotofanirwa kuti upfeke mask
pane vamunoziva here vekumusha vakabatwa nechirwere ichochi
tichitenda mwari zvedu sofa panawe kuzimbabwe watata kana mumba vakabatwa nechirwere ichi
shuwiro yako ndeyi
shuwiro yangu really ndeyekuti tikwanise kubatsirwa vari kumba tinotaura navo you know and they are doing all they can kuti tikwanise kuti even though tiri mumba tikwanise kunge tichidya ugaro usina kana stress chakunetsa manje ndechekuti zvinhu zvaakudhura chikafu chaakudhura ndichitaura nekudai so I'm not talking only about students because tine vamwe vanhu vanga vachishanda vanga vari kumabasa vanga vachishanda vachizvichengeta nemari yavanenge vawana kubasa ikoko but you find kuti vanhu ivavo izvisunga havasi kuenda kubasa vakangogara mudzimba mari yavanga vachishandisa imari yavanga vachikwanisa kushandira saka chikumbiro chedu ndechekungoti kana dei kwae zvaikwanisikawo kana kuti kuhurumende uku vakangokwanisa kutibetsera kana nemari yongosvikira kana kuZimbabwe embassy muno muchina zvinenge zviri nani people are suffering out there unotozoona kuti umwe munhu anogona kutozozvizi afaka not because of the virus but because kuti munhu anga achitoshaya kana chikafu chekudya tine vanhu vanduri kuudza vanga vachishanda havana kana mari kozvino vakangogara kwozoita mamwe mastudents ekuti they were trying to make ends meet vanga vasingatombowani mari kubva kumba vanga vachitoita zvekungoshanda zvezvo zvekuti ari kuenda kuchikoro achingoitawo zvekungobata bata teaching as a part-time job vachikwanisa kuzviriritira but right now manje nesituation yatakatarisana nayo they have nothing ende zvinhu zvaakudhura
chizvarwa chezimbabwe chiri muguta reWuhan muchina Muzware Blessing Chirima vachitaura naMarvelous Mchanga nyauye weStudio 7 munhau dzemitambo Harare City Council inoti yave kugadzira nhandare dzose mushure mekunge CAF yazivisa kuti Zimbabwe haichatambirwe nhabvu nekuti nhandare dzacho hadzina kukodzera. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri nemutauriri wekanzuru vaMike Uchideme.
Inyaya yekuti shungurudzawo seguta kuti mastadium edu haasati asvika pamastandards anodiwa neCAF. Asi iko zvino tiri mushiki rekugadzirisa nhandare dzedu kuti dzinge dzichisvika panodiwa. Kujia kutipine zibani wa lia kwenye lati. Iwo zino gwanzura ya taka uto gadziwa. Urufaro tili kugadzira. Kapega gadzira mapeja ya miwayo. Shia veinda kuhifu. Zivarase kwa. Kukadzisa futu. Kujivarase kwa. Inge ichi kwa sangu ichambi wa mjambu inafu.
Tinoona kuti vekafu vakambo uya munyika vachiongorora nhandare vakasiya vakomekedza kuti dzinge dzichigadzirwa. Chii chakaitawo kuti munonoke kutora matanho.
Vamuzikora tinogara tichema naro vakanemiri ndiro rimwe chete iroro. Rekuti panenge pasina mari. Iyaya dzemari. Tatenge tichingotaura mazuva ese kuti hapana mari dai vatanga kubhadharawo mari zvekubhadhara michero kukanzuru kuti maservices ese ange achigadzirisika achienda mberi zvakanaka
hapana here homwe inonangana nenyaya dzezvemitambo idzi
homwe inenge iripo kukanzuru ndiyo inenge isina mari yapinda nekuti vagari vanenge vasina kubhadhara mari zvavanofanira iyezve tinotarisira kuti tinge tichiwana support kubva kumapazi ehurumende anoitawo nezvemitambo asi mari inenge isipo uyezve tinotaura kuti even imanasi achona nana PSL vange vachiuyawo nemari dzekubatsira kuti mastadium anga achigadzirwa zvakanaka nekuti ndivo vanoona nezvemitambo yebhora
tanzwa kugwanzira kuti magadzira zvinhu zvakaita semasiwa nezvimwe zvakadaro kurufaro idambudziko ripi
changosara ndechekuti nezvitigadziri machenjuru matsva tivandudze maservices ese aripo paro stadium.
Munotarisira kuti nhandare dzenyu dzinge dzapera kugadziriswa riri zvekuti mitambo ingadzoka munyika.
Panotanga mitambo ye PSL kuti asira kuti rufaro inenge yakushanda, patinozosvikawo pasecond half kugadzira inenge yakushanda.
Tichitarisawo mashandira amunoitawo nebazi rezvemitambo netsika, muri kudyidzanawo zvakadii?
Tinotarisira kuti iko zvinezvi munhu wese akuziya dambudziko ririmo munyika. Shange tivandudza mashandiro atinoita.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu tokusiyai na Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuti kuti ndaba ku VOA Ndebele.